Manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichitepenyura tiri mu Washington DC. Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manero akanaka vateereri, tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wemugovera kubvumbi 20, 2024. Makateerera kustudio 7 nepfenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Jonga Kandemiri ndiri muWashington DC ndichiti hezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi. Kanzuro yeguta reHarare yoronga kuchengetedza nzvimbo dzinoradzikwa vafi dziri pasi payo zvichitevera kuparadzwa kwemamwe makuva kuWarren Hills Cemetery svondo rino. Vaimbove mumiriri wezengeza West muparamende uye vaive nhengo yeCCC vaJob Scala vanokokwa kumusangano weGeneva Summit on Human Rights and Democracy. Tichakupai zvabuda mumitambo yeCastle Lager Premier Soccer League yatambwa munyika nhasi. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Meya veguta reHarare vaJacob Mafume vanoti kanzuro yavo yave kutora matanho ekuchengetedza nzvimbo dzinoradzikwa vafi dziri pasi pekanzuru zvichitevera kuparadzwa kwemamwe makuva anodarika zana emusha werunyararo weWarren Hills Cemetery svondo rino nevanhu vasati vaziikanwa uye vane zvikonzero zvisati zvaziikanwa. VaMafume vanoti sekanzuru vari kushushikana zvikuru nezviitiko izvi uye vari kuzviferefeta kuti vazive chinangwa pamwe nevanhu vakaita izvi. Ngatinzwei vachitsanangura.
Saka zvatati tiite sekanzuro ndechekuti tati tiwedzere mapatrols achange achigadha masemetri edu tinyatsoongorora kuti ndivanani vari kuita unhubu hunotyisa kudai. Kana vatarisisa ticharipotawo kumapurisa nemainvestigators edu kuongorora kuti chingava chii chaita kuti zvakadai zviitike. Takambonzwa kuti kune vemadrugs vanenge vachida kutora mapfupa evanhu kuti vagadzirise zvinodhaka. Kune vane bhizinesi iroro kuda vari kuda kupwanya kuti vanhu vatenge futizve. Kana kuti kune vakomana vanenge vachingoita musarinya vanenge vangomwawo zvinodhaka vongomanya vachiputsa mukati imomo. Asi tichasiya kuti mapurisa nemamwe matikitiva vapenengure kuti chii chiri kuitika ichi, nokuti kuputsa matombstones anodarika zana inyaya hombe, inyaya yashungurudza kanzuro.
Izvi zviri kungoitika kuWarren Hills Cemetery chete here kana kuti kune mamwewo makuva kwazviri kuitika?
Pari zvino zvotanzwa kuripoti yekuWarren Hills ndo kune makuva akati nakei vamwe asiri Warren Hills. Hakusati kwakuitwa mamodern tombstones, mamwe acho anoitwa mamodern tombstones makuva anenge ari mumaoko emaprivate players. But Warren Hills ndo cemetery yekanzuru inenge ine matombstones ari pamusoro-soro anenge akaita magranite akati wandei.
Pane nyayawo yezvivakwa muHarare, vamwe vari kuchema kuti zvivakwa hazvichataridziki zvaakukanganisa chimiro cheguta reHarare, zvimwe zvichitoputsika zvichikuwadza nekuuraya vanhu. Kanzuru iri kuitawo sei pakugadzirisa chimiro cheHarare?
Chimiro cheHarare ndosaka takaisa notisi tichitaura kuti varidzi vemabuildings ngavange vachipenda mabuildings avo vachigadzirisa ati kurei nekugadzirisa kuti ave safe, pave neutano hwakanaka. Saka nyaya iyoyo notisi yakapera, saka takapa manotisi 500 kumabuildings akatiko. Vakarega kugadzirisa izvozvo, tinogona kutora chinhano chekuvhara mabuilding ikoko kuzovane kugeda geda kwemweno voshaiwa mabusiness. Hatidi kusvitsana ipapa, but hatingaregi vanhu vachishungurudzuka, vamwe vachishayikwa nekungoshatawo kweHarare. Harare yanga riri guta raimwisa mvura, guta raidadisa. Rawaiti kana uchipinda mariri unotanga wageza. Uyezvo pane vari kungoisa tsvina pese pese, vari kungoshanda pese pese, maHarare makushandiwa husiku. Saka titange tichivhura zvimbuzi nehusiku nekusevenza nehusiku kuitira kuti musasvibiswa. Nyaya yekubirwa mawanda vanongouya vomira mutaoni vakavandira vari kuzvifambirwa vachidhonza vhudzi remadzimai vachitora foni dzevanhu. Tichaitawo mapatrols emapurisa akati wandei wandei.
Vanga vari meya veguta reHarare vaJacob Mafume vari parunhare muHarare nestudio 7. Tabatawo mutauriri werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined raHarare Residence Trust kana kuti CRA vaRuben Akili, ava vanoti vanotarisira kuti kanzuru ichamira neshoko rayo rekuti ichachengetedza makuva aya.
Isu sesangano rinomirira vagari tingati nyaya iyi haisi yaitika kekutanga. Naizvozvo tatoona kuti zvinhu izvi zvazvinhu zviri kuramba zvichienderera zvichiregererwa zvichive zvinoitika. Nechikonzero chekuti nzvimbo dzese dzine makuva ekanzuro mukazvicherechedza mukoma Jonga hapasisina tingati yatinoti security kana kuchengetedzwa kana maintenance. Saka ndo zvimwe zvinhu zvinobva zvaratidza kuti vanhu vanenge vaitoita zvekutoraswa chaizvo pane kuti vanenge vanyatsovigwa zvakanaka kana kuti kuchengetedzwa. Itarisiro yedu kuti nzvimbo idzi dziri under city parks. Nzvimbo idzi dzinofanira kunge dziri nzvimbo dzinoremekedzwa, nzvimbo dzinochengetedzwa zvakanaka, uyezve security ichive inoita sei, ichive inoiswa kana kuti vanochengeta nzvimbo idzi.
Ndekupi kumwe kwazviri kuitika vaAkili?
Kumakuva ekumbudzi kwayakaita nyaya yekuti vamwe vanhu vanochera ivhu chairo vachitengesa vanopedzisira votochera nemumakuva imomo vachitokanda magumbeze anenge ari mumakuva kurutivi vachitochera jechairoro havana kana basa nazvo. Saka naizvozvo zviri kutoratidza kuti pane zvimwe zvinhu zvakutotinetsa muno munyika nechikonzero chekuti vanhu vaakungoita zvese zvese nekuda mari. Vachitadza tingati kukoshesa pachirungu atinoti mavalues kana zvimwe zvinhu zvatinochengetedza sevanhu vemunyika yeZimbabwe.
Tanzwa meya vaMafume vachivimbisa kuti kanzuro yavo ichatora matanho ekuchengetedza makuva aya. Munoti nazvo?
Isusu tinenge tichitarisira kuti zvinhu izvi zvive zvinoitika sekuvimbisa kwavakaita. Tinenge tichitarisira kuti ipapo panoitwa hurukuro ipapo pachabuda nezvisungo zvinofanira kunge zvive zvinozvive zvimwe zvinoteedzwa. Zvinhu zvakasiyana pakutaura pamusoro pechinhu nekuita chinhu. Saka tinenge tarisiro yedu kuti kanzuro yeguta reHarare sekuvimbisa kwaita meya zvisangoperera mumashoko ekuti taita consultation meeting pamusoro penyaya iyi. Chaakudiwa ndechekuti zvinoitwa sei. Tinoona mapurisa eguta reHarare achiita basa rekumhanyisana nemavhenda mutaundi. Rimwe basa ravangatoita ibasa rekutoona kuti nzvimbo idzo dzichachengetedzeka.
Vanga vari mutauriri werimwe sangano rinomirira vagari vemuHarare recombined Harare Residence Trust kana kuti CRA vaRuben Akili vari parunhare muHarare nestudio 7.
The Voice of America.
Sangano reNational Democratic Working Group rinoti sachigaro waro uye vari vakavamba sangano iri vaJob Scala vakakokwa kuti vazotaura kumusangano wekodzero dzevanhu wechigumi nenhanhatu kana kuti 16th Geneva Summit on Human Rights and Democracy uchaitirwa kuGeneva guta guru reSwitzerland mwedzi unouya. Mutauriri wesangano iri vaDarlington Chigwena vanoti vaSkala vakakokwa nezvikonzero zvekurwira kwavanoita kodzero dzevanhu munyika pamwe neutongo hwejekerere. Vanoti izvi ndizvo zvimwe zvezvinhu zvavachataura kumusangano uyu. Ngatinzwei vaChigwena vachitsanangura.
Hongu vaJob Scala vakakokwa kunyika yeSwitzerland muguta reGeneva kunova kune musangano wezvemamiriro ekodzero dzevanhu pamwe chete neutongi hwejekerere. Musangano uyu vava nenguva ine chitsama uchiitwa. Musangano unoremekedzwa zvikuru nepasi rose. Musangano vakakosha sengoda uye musangano unenge wakatarisirwa zvikuru nemunhu wese. Saka tinoona kuti munhu achange akamirira Zimbabwe kumusangano uyu ndivaJob Scala ndivo vachange vachitaura vakamiririra Zimbabwe munyaya dzezvemamiriro ekodzero dzevanhu munyika yekwedu kusanganisira utongi hwejekerere.
Iko kukokwa kwavaScala uku kunorevei vaChigwena?
Izvi zvinoratidza pachena semwedzi wechirimo kuti vaJob Scala idombo repakona munyaya dzezvemamiriro ekodzero dzevanhu muZimbabwe. Idombo repakona munyaya dzezvekurwira kodzero dzevanhu muZimbabwe kusanganisira zvakare kuunza utongi hwejekerera. Saka paserese rinenge richiona kuti munhu ari kushanda nesimba kuti kodzero dzevanhu dzinge dzichiremekedzwa ndiani. That's why muchiona kuti pavanhu vese vari muZimbabwe vajobskala ndivo vakakwanisa kunge vachidaidzwa. Saka kana pasirese richikwanisa kuona, tinochikurudzirawo zvakare vana veZimbabwe kuti asvika zvino nguva yekuti tinge tichisvinuka, tinge tichiona kuti munhu anokwanisa kugwira kodzero dzedu kuti tiva neutongi hwejekerere munyika yeZimbabwe ndiva jobskala.
Vakatambirawo sei kukokwa kwavoku?
Vaskala vakatambira nemaoko maviri kukokwa kwavakaita kuti vandotaure kunyika yeSwitzerland. Vakamirira Zimbabwe munyaya dzezvemamiriro kodzero dzevanhu kusanganisira utongi hwejechetere.
Zvii zvavari kutarisirwa kunotaura pamusoro pazvo kumusangano uku?
Tinotarisira kuona vaskala vachitaura nezvekusungwa kwevanhu vachigara mutirongwe kwenguva yakareba kwazvo vasina mhosva yavanenge vapara. Tinotarisirawo zvakare kuvaona vachitaura nezvekusiya kwevana chikoro panzira nemhaka yekuti vari kushaya mari dzekubhadhara chikoro. Tinotarisirawo kuti vataure nezvekushayiwa kwemari ine simba munyika yeZimbabwe tichishandisa mari inenge mapepa ebhondi. Saka izvozvo ndizvo tinotarisirawo kuona vaskala vachindotaura kumusangano uyu. Tinozviziva kuti munhu ane chido nesu isu vanhu, saka hativashikiri munhu achandotaura akamirira isu vana veZimbabwe.
Avanga vari mutauriri wesangano reNational Democratic Working Group vaDarlington Chigwena vari parunare muHarare neStudio 7.
Munguva yekushanduka kwezvinhu apo nyika inenge isingaratidze chiedza, zvatinonzwa zvisingaenderane nezvatinoona, tinotsvaka chokwadi. Patinoudzwa chidimbu chete chenyaya, tinoshaya chivimbo. Munguva dzekuoma kwezvinhu, muzviroto zvedu, remangwana ratinoshumira, zvose zvinoda nepenyuro yakasununguka. Pano paVoice of America tinokupai chero nhau dzekuti vamwe vanoti hadzifanirwe kubuditswa sezvo dziine njodzi. Tinobatanidza pasi rose nekutaura chokwadi. PaVoice of America tinokupai zvizere pane zvinenge zvichiitika.
Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Gorokota riri kudzidzana kweChina nedzimwe nyika vaYang Yi nhasi vati dunhu reSouth Pacific harifanirwe kuve nhandare yekurwisana kwenyika dzine masimba, uye vachiti rubatsiro runoenda kunyika dzedunhu iri harufaniri kuve nechekuita nezvematongerwo enyika. Dunhu reSouth Pacific rave mwongo wemakwikwi anotyisa pakati peAmerica, iyo yagara ichiriona seriri pasi payo, neChina, iyo yananga vanotyidzana neTaiwan vari ikoko. Vanhu vanodarika zviuru zviviri nemazana mashanu kana kuti 2500 vakaurayiwa kana kukuwadzwa mumhirizhonga muHaiti kubva muna ndira kusvika muna kurume gore rino, kukwira nezvikamu makumi mashanu nezvitatu kana kuti 53% kubva mumwedzi mitatu yekupedzisira mugore rapera ra 2023. Izvi zvakaziviswa nezuro nehofisi yeUnited Nations Integrated Office in Haiti. Iye zvino tokupai chirongwa chinotarisa zvinosangana nemadzimai muupenyu hwavo chamunopiwa naMarvelous Mhlanganya uye weStudio 7.
Chingamidza ine mufaro vatereri pano pachirongwa chenyu chinotarisa zvinosangana nevanhukadzi muupenyu. Chirongwa ichi munochipakurirwa neni Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington. Nasi taita rombo rakanaka tine hurukuro namuzvare Teresa Dangwa vekambani yeDangwa Consultancy, avo vanobatsira madzimai nevanasikana nekuvatsvagira mabasa kunze kwenyika. tinokuchingamidza ine mufaro pano pachirongwa chedu.
Kazwai makadi yenyu ndinotenda zvikuru mavelasi nekundi pamukana wokutaura nezvedangwa consulting. Dangwa consulting ine chirongwa chayo chakatangira mwedzi uno tichikurudzira madzimai kunyanyisa madzimai ari kumusha mayouth HDK vachangopedza chikoro vachangopedza college vane madegree avo asi vari kushaya kuti voita sei nawo madegree wayo pamwe vari kutadza kuwana basa nekuda kwokuti mabasa ari kushayika kana kuti vari kutaurirwa kunzi aiwa hamuna experience. Saka isusu tiri kuda kuti tibatsire vanasikana ivavo nemadzimai ari kuda kushanda asi vari kumba nekuda kwokuti asi munhu wese anoda kuuya kudiaspora kana kuti anokwanisa kuuya kudiaspora. Saka isusu tiri kuti zviri kuitikwawo nevamwe nedzimwe nzvimbo kuti aiwa munhu anogona kungoshanda basa rakangonaka achitobhadharwa mari yake zvakanaka asi agere kumba as long as aine internet phone nelaptop aiwa anogona kuita basa rake ari koko. Saka isusu ndo vatikukoka madzimai iwayo nevasikana ivavo vakapedza chikoro vane madegree avo asi vari kuti saka basa racho randoita sei. Ndo tichodeedza isusu kuti remote strategies kuti uri ikoko kwaunenge uri tokupa basa racho woita basa wotumira kuno wobhadharwa mari yako. Isusu vacho tinotokutraina nekuti vamwe vanhu vanouya vasina experience yacho iyoyo.
Mabasa api angawanikwe iwo achizowanikwa nevanhu vanenge vauya kuzoshandisa kambani yenyu?
Tine mabasa akasiyana siyana. Tine basa rinonzi graphic design. Kana wakaenda kuchikoro kunoita graphic designing yako unoziva kuti ndiri kutaura nezvechii. Web development, vane vaya vanogadzira mawebsite nokwanisa kukupa mabasa iwayo. Social media management, data entry ne administrative inoenderana nekuti client yedu inogona kunge ichida munhu anopota achipinda muemail machi achiona kuti email isina basa email ine basa email inotofanwa kupindurwa yezvine izvi email inofanwa kupindurwa next week wobva watumira uchitumira client yedu message yekuti pane email yakati iri kufanwa kupindurwa izvozvi. Saka uri kumubatsira nekuti pamwe anenge achiwana maemail akawanda pera panenge paine client inenge ichitsvaga kuti ndikuda munhu anondimanagera maemail angu. Kozi ya mumwe anoti inini ndinofamba famba zvikuru ndinoenda kunyika dzakasiyana siyana kana kunzvimbo dzakasiyana siyana ndikungoda munhu anopota achisindika mutaurira kuti musi wakati ndoda kuenda kwakati uye ndinogara mazuva akati pondirongera rwendo rwangu rwetebhuru kubuda kumba kusvikira kudzoka kudzoka uitokupa basa rachiroro iwe washanda. Saka tii tinofanwa kunge uine internet nekuti zvizhinji zvacho zvinenge zvichiwanikwa paintanet. And then rimwe basa ratinoita ratinototsena vanhu kubvira pekutanga nekuti vanhu vazhinji havatozivi kuti kune basa rakadaro. Pane rinonzi grant writing. Grant writing ibasa rinoitwa nemunhu anenge achitsvagira vane maprojekt avo mabasa ngatitiiko maNGO. Kune NGO vada kutsvaga kuti vapenherera zvekudya kana kuti vapenherera mari dzechikoro. Kwozouya kuno kuAmerica kana kuCanada kana kunana UK kana kune dzimwe nyika dzakabudirira dzine mari dzadzinopa kumaNGO. Asi maNGO machikutanga vamwe vachona vatozivi kuti mari dzodzo dziriko. Chechipiri havaziye zvakare kuti mari dzodzo dzinoapplyirwa sei. Saka isusu tinoenda kumagrant writers kumusha nepaonline tichidzidzisa inini ndichidzidzisa ndini nyamumbune kutodzidzisa vanhu kuti chii chinombonzi grant writing uye ndinochigona sei. Saka kana tikaona mukudzidzisa imomo patinopedza newe nguva yatinge tiri tese angave mazuva matatu ingave svondo ingave 8 weeks zvinoenderana nekuti wasarudza nzira ipi yekudzidzira grant writing tikakuona kuti uri kugona iwewe ndiwatinezenge takuti kana tine NGO iri kuno kuAmerica kana iko kumusha iri kutsvaga kuda munhu anovanyorera grant ravo tinobva takutora tumini wonyora grant iroro inini ndichikubatsira ndichikuposupervisor ndichikupawo maidea kuti aiwa dai akadai wanyora wakadai apa dawaionyora kada kusvikira wave nene experience yako waakuzviitira basa rako.
Vanenge vachida kushanda nemi vanokuwanai kupi?
Vanenge vachida kushanda nesu vedangwa consulting munotiwana pawhatsapp number dzinoti +1 914 618 8800. Tinowanikwa zvakare paFacebook. PaFacebook ukangonyora kuti Teresa Dangwa unobva watondiwana kana kutongonyora Dangwa Consulting unogona kutiwana zvakare.
Aiwa, nguva yedu ndiyo yaita shanje. Ini ndini Marvelous Mhlanganya huye ndiri muWashington.
Tinotenda Marvelous. Iye zvino tokupai chirongwa cheupenyu hwedu, our lives, Icho shinotarisa za tuno sangana nazvo muupenyu, nasi tichitarisa kuregererwa nemutungamiri wenyika kwevamwe vasungwa vakasiyana siyana vanga vari mumajere munyika svondo rino. Mukuziya nezvenyaya iyi tabata vaEdison Chuhota vanove mukuru wesangano rinoshanda nevasungwa reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender kana kuti ZACRO. Asi vachiota munoona here zvichiita kuti vari kunze vange vachizoona kukosha kwekusapara mhosva, nokuti vamwe vanogona kuti ndakaenda ndirongo nobudiswa nemaamnesty iwayo.
Ichokwadi chamuri kutaura vakambeni yasi taita kuti ruzhinji rinyatsotarisisa nemaoni kuona kuti chinozokonzera kuti vanhu vakadaro vaburiswe chii, nekuti nguva nenguva tinenge tichikumbira. Hakuti kuti mutungamiri wenyika anongoerekana angoburisa chete, asi kuti isuwese vanhu vanoshanda nenzvimbo dzakadaro nekuona katinenge tichiita nenzvimbo tinenge takaitei chiriko ikoko, ndo chinoita kuti tikumbire kuti dai nzvimbo iyi yamboita kuti vanhu hava dambudziko rataita nderekuti hatisi kukwanisa kuvaka majeri matsva. Dai tine mukana wekuvaka majeri matsva taita aivo vanhu vaenge zvavo vachinogara ikoko, asi nekutaka kuti hatisi kuvaka majeri matsva izvi zvinokonzera urwere hwakakura kana vanhu vari panzvimbo imwe chete. Sakana ndochii chatinotyira kuti panozoita ino outbreak yekuti panozoita noita rufu hungatiyose kana hungazonoita vanhu kutaura vakuona panika kuendesa vanhu kuti vanhu vari kungonourayiwa izvo zvisiriizvo.
Tinoona kuti majeri munyika akanangana nekunge achivandudza vanhu yatingati rehabilitation. Zvinhu zvamunotarisira kuti zvakakwanisa kunge zvichiitika kune vasungwa vari kuburiswa,
chinhu choitisa ndechekuti nyika yedu yasarira kumashure kune zvese. Ishungu dzemaofisazi variko vanenge vachida kuona kuti rehabilitation necorrection awo zviri kufamba mune zvakanaka here, asi chinonoshayikwa zvibatiso zvezvinhu zvinenge zvine shungu kuburika maringe nemaonero anenge achiita maofisazi kubva kumukuru wemajeri kusvika kune junior officer. Vanenge vaine shungu yekuti dai munhu adzidza icho, dai munhu aita ichi, dai munhu, nekuti ndezvine vakatidza zvete kuti prosesi yavo yecorrectional iri kufamba, rehabilitation iri kufamba, nekuda kwekuti panenge paine zvikwanisiro zvezvinhu zvinokwanisa kuti vanhu vaite mabasa iwayo. Asi majeri edu mange angoona jeri aikuti vanhu vanoenda ikoko ruzhinji hwacho hunenge hwakagara, hauna chizvikukwanisa kuti uite chekutata anganga anzi vaite kuda kutamwe vanotenga atoenda kumunda. Tikakwanisa gore rimweri minda yacho hapana minda mizhinji yavanenge vachikwanisa kushanda nekuda kwekuti kwanga kusina mvura, saka navanhu vanenge vachingogara. Saka izvozvoo zvinonetsa vatungamiri vane vachengeti vedu mumajeri kuti zvino tinozoita sei kana nhamba iyi yakura kudai. Saka vaizvozvo ndozvanozoitawo kuti masanganowo akazvimirira iwaya nekusanganisirawo nerekujeniya vaite kutimurai semusoro kwemututi voona kuti zvinobatsira kana vanhu ava vachinge vachimbotapudzwa tichiona kuti tingaita sei, nekuti hakuna zvinhu zvakakana zvinoita kuti vanhu ava vange vanzi vari kunyatsoita zvinhu zvichiburikira zvichiita kuti zvinhu.
Imi sesangano mune vamwe vamuri kushanda navo here vasungwa pari nhasi?
Nekuda kwekushaya zvinobatsira hatisi kukwanisa kuti tiite, asi ndehurunga hwatinahwo hwaro hwatiri kuita kuti tiri kutaurirana pamwe chete nehurumende nekukumbira nehurumende kuti kune vamwe mapurazi atiri kushandawo zvakanaka atiri kuitwa mune zvakanaka. Ngava tipewo tipote tichitora kuti vanhu ava vapote vachienda kumapurazi ikoko, vapote vachiti kana vabuda toita nehafu yemuhomu kana kuti hafu yehau pavanoti vanhu kana vabuda zvaizvozvizvi tora tondovagarisa ikoko vanenge vachida kudzidza zvavanodzidza nekuti kune vamwe vanonetsa kutambiriswa mumacommunities avanenge vachionawo kuti vachidzokera. Saka kana munhu akadaroo anongobva chete kujeri nhasi kuswera mangwana adzokera kuikokoda kwekuti haakwanise kutambirisa misosaya. Izvozvo zvinhu zvatakadzidza tikaonawo kuti chinhu chakadaro ndichinoda kuti chiitire kuti ndonzira chete yekutibatsirani necommunity pamwe chete nehurumende kuti vanhu ivavo vaende muzvinzvimbo izvozvo. Nekuti kana pasina nzvimbo dzakafanana naizvozvo hachokwadi chiuti chaura chaicho njaicho hapana mubatsiriro watinenge tichiita.
Vanga vari vaEdison Chihota, vanove mukuru wesangano rinoshanda nevasungwa reZimbabwe Association for Crime Prevention and Rehabilitation of the Offender, kana kuti ZACRO, vari parunhare kwaChihota neStudio 7 muchirongwa chedu Upenyu Hwedu Our Lives. Teererai zvakare svondo rinouya apo tichakupai chimwe chirongwa. Mashoko anotevera anotaura maonero ehurumende yeAmerica.
America iri kushishikana zvikuru pamusoro pedanho rakatorwa musi wa10 kubvumbi nehurumende iri kutonga muMali. Musi uyu hurumende yakazivisa kuti masangano ose ezvematongero enyika ambomiswa, ikarambidza vatori venhau kuti vanyore kana kutaura pamusoro pezvematongero enyika, zvinova zvipinga mupinyi kutarisiro dzevanhu vemunyika iyi vanoda utongi hwejekerere. Zvichiteera makumi nemakumi emakore eutongi hwokudzvanyirirwa mumakore muma 1990, Mali yakatanga kuumba masangano eutongi hwejekerere, asi nyika iyi yakaona mauto achibvuta masimba kazhinji pamwe nevapanduki avo vari kunetsa kumaodzanyemba kwenyika iyi nanhasi wese. Muna chikumi 2021, Colonel Asim Goita, umwe wevakuru vemauto vakabvuta masimba muna 2020, vakatoreswa mhiko yekuva mutungamiri wehurumende yaifanirwa kufanotonga kusvika sarudzo dzaitwa vakavimbisa kudzorera nyika muutongi hwejekerere muna kurume 2024 mushure mesarudzo dzemuna kukadzi 2024. Asi muna gunyana 2023, hurumende iyi yakamisa sarudzo ichiti pane zvaifanirwa kumbogadziriswa munyika. Zvino hurumende iyi inoti senzira yekuchengetedza nyika hapana sarudzo dzinofanirwa kuitwa, uye zvematongero enyika zvinofanirwa kumbomiswa, mapepanhau achirambidzwa kunyora pamusoro pezvematongero enyika. Mutauriri webazi reAmerica rezvekudzidzana nedzimwe nyika vaMatthew Miller vanoti America haifari nezviri kuitwa nehurumende yeMali zvekurambidza zvematongero enyika, vachiti vanhu vanofanira kutaura nekutsigira mapato avanoda munyika yavo, vachitizve hurumende yeMali yakamisa sarudzo dzaifanirwa kuitwa muna kukadzi 2024 idzo dzaifanirwa kudzosera nyika mumaoko mehurumende inotungamirirwa nevanhu vasiri vechiuto sezvayakanga yabvuma kuita muna 2022. VaMiller vanoti America inokurudzira hurumende yeMali kuti iite zvayakavimbisa zvizvarwa zvenyika iyi nekuita sarudzo dzakachena uye dzakasununguka. MuMali nekumwe kwose, utongi hwejekerere ndihwo musimboti wekugara zvakanaka nekubudirira, vakadaro vaMatthew Miller.
Ayo anga ari mashoko anoratidza maonero ehurumende yeAmerica amaverengerwa naTanonoka Wande weStudio 7. Munhau dzemitambo. Zvabuda mumitambo yenhabvu yatambwa munyika nhasi zvamira zvakadai: FC Platinum 2, Bikita Minerals 2, ZPC Kariba 0, Arena Removers 0, Green Fuel 0, Erendraus 0, Yada 0, Chegutu Pirates 0. Mangwana, mitambo yakamira yakati Manika Diamonds vs Capes United, Islanders vs Chicken Inn, Wange vs Ngezi Platinum, Dynamos vs Tail 1, kuchiti Blauwayo Chiefs vs Simba Bora. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu, asi tokupai misoro yenhau zvakare. Kanzuri yeguta reHarare yoronga kuchengetedza makuva ari pasi payo zvichitevera kuparadzwa kwemamwe kuWarren Hills Cemetery svondo rino. Vaimbo vemumiriri wezengeza West muparamende uye vaive nhengo yeTriple C vaJob Scala vanokokwa kumusangano weGeneva Summit on Human Rights and Democracy. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi, ivai nesu zvakare mangwana. Anokuoneka ine mufaro, ndini wenyu Jonga Kandemiri, ndiri muWashington DC, ndokusiyai muna Chris Gande.
Kuhizika tisenda baku VOA Ndebele. Amachono zisobo, sela mugela uhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Lami ngithatheleli thuba ngibonga uJonga Kandemiri obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalitshona njani izilukandaba olamukela ngenjabulo enkulu emsakazweni weStudio 7 ngomgqibelo omhlazi ku-20 Mabasa 2024 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, udubo lwemali luqhubekela phambili elizweni, intengo ingacaci ukuthi kusetshenziswa isisindo esinganani semali entsha yamazike.
Ihluphele silalo asolwa amacebo, uhluphe silalo yokungathembeki kukahulumende, ikakhulu bona ababaphatha ezezimali abe-reserve bank.
Ukuya embuthanweni wokunanza ilanga likazibuse okwenziwe ngenye inkokheli yamabandla aphikisayo kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo.
Ukutholakala kwabamabandla aphikisayo embuthanweni wokuthakazelela inkululeko bekungasoze kube isimanga ngayo iZimbabwe ile politics ezimi kahle ile.
Izakhamizi zezansi emandebeleni ezilima ngokuthelelezela sezinwaya impumulo zibheke isibhakabhaka ngoba imifula lamadamu ezidonsa khona amanzi sesitsha. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udubo lwemali luqhubekela phambili elizweni, intengo ingacaci ukuthi kusetshenziswa isisindo esinganani semali entsha yohlobo lwamazike. Abaphila ngokuthengisa imali emgwaqweni osiphatheleni bathi balinde ukuthi imali le uqobo lwayo iqale ukusebenza uze labo baqale umsebenzi. Kodwa ezitolo eziningi intengo ayiqondakali. Abanye abantshintsha imali le ebulenjini bathengisa imali ngamaziki angamachumi amabili ngedola lemelika elilodwa 1:20. Sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Angliston Simanda uze sizwe imbono yakhe ngalolu daba.
Imali leyi ethiwa iziki ikhanya yona nxa bekhuluma engani kulinyathela eliqondileyo, kodwa kusiya ngokuthi baza kubaphatha njani, bazayihengla njani, ngoba ihluphele silalo asolwa amacebo, uhluphe silalo yokungathembeki kukahulumende, ikakhulu bona ababaphatha ezezimali abe-reserve bank. Yikho okuphambanisayo, yikho kwenza abantu bangathembi amanyathela wonke ababuya lawo. Uhlupho kayisiyo ukuthi iziki irongo kumbe iright, uhlupho ukuthi abantu bakhona ababuya leziki abantu abangathembakalanga. Bake basitshela ukuthi doi bond liyalingana le US dollar, kwatshintsha kwaba ngenye into, bahlala besitshela izinto ezingayenzakiyo eziba lizaba. So yikho kulohlupho khona khona, kodwa sikhangelela ukuthi this time around bazayenza into elengqondo bayigcine. Kodwa ke igolide lakhona lalo nxa lililutshwane ayisoze iqhubeke imali, ayisoze iqhubeke isiba lamandla leyo mali. Kuzamela ukuthi imizamo yakhona kube le mizamo eminingi ukuthi bavimbe izivalo lezi, bavimbe izikhala lapho okuvuza khona igolide, ngoba kuyamangalisa ukuthi lizwe lile ama-reserves amancane kangaka, kodwa kulabantu abatshona bekhipha igolide eliningi belikhipha belisuka kwamanye amazwe, kodwa i-reserve bank ingela lutho. Bese kusiba lenye inkinga ekhona ngeyomthetho ukuthi silamankampani amakampani amanengi amahamba igolide belikhiphe la phandle kwelizwe bekhiphe igolide elinengi kakhulu phandle kwelizwe kodwa uhulumente engatholi lutho ethola ama-royalties kuphela so izinto omelethi zilungisiswe kumele silungisise umthetho ukuze kungailizwe akakwenza ukuthi ilizwe elilegolide lona litholakale lingalagolide kodwa igolide litholakale emazweni amazwe anjengabongilandi alegolide angelagolide kodwa itholakale legolide eliningi
khona okwenza ukuthi abantu bangani abathakazeleli imali yona le entsha kungakuyikuthi abalathemba lohulumende na
kumele ukuthi kulungisise imithetho yenze ukuthi iqalaba amamayini igolide lingaphumi nje kuphela uhulumende engatholanga lutho yikho ukuthi imkhonomi wethu uye phambili kodwa ekugcineni kwakho konke into eqakathekileyo yikulwa lobungilimbane i-corruption eyiyo eyenza into zonke zivuze so bazafaka kungani bafaka esikhwameni ezivuzayo ngoba amasela as long eqhubeke tshontsha akulanto ezabakhona
Umnumzana Angliston Sibanda ucubungula ezombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo.
The Voice of America.
Ukuya embuthanweni wokunanza ilanga likazibuse okwenziwe ngenye inkokheli yamabandla aphikisayo kwamukelwe ngemibono ehlukeneyo. Inkokheli ebonakale eMraminda eBureira ngolwesine ibalisa omunye wabakhokheli bebandla le-CCC umnumzana Welshman Ncube osaphethe isikhundla sika sibalukhulu umnumzana Sengezo Chabangu umnumzana Charlton Wende kunye lenye inkokheli yamanye amabandla aphikisayo. Lokhu kudale inkulumo abanye besithi kutshengisa ukuba linkokheli isicupha mganimunye lebandla leZANU-PF kodwa abanye ngabathi lokhu kuyancomeka ngoba kutshengisa ukukhula kwezombusazwe. Ukuhlaziya lolu daba sixoxe locubungula izombusazwe umnumzana Jethro Mpofu.
Okwenzakalayo ukuthi nje umbuso weZimbabwe wonakala lembali yeZimbabwe yonakala ukutholakala kwabamabandla aphikisayo embuthanweni wokuthakazelela inkululeko bekungasoze kube isimanga ngayo iZimbabwe ile politics ezimi kahle ile history lembali emi kahle ngoba inkululeko inkululeko yabo bonke abantu ayikhethi bandla elibusayo ayikhethi bandla eliphikisayo kodwa ngenxa yokuthi izano yona yasuka yatshontsha impi yombangazwe yatshontsha yatshontsha inkululeko ngokwayo yatshontsha ukuthakazelela kwenkululeko ngayo sokuyisimanga ukuthi uthole abaphikisayo besembuthwaneni we-independent ngayo ilizwe lalimi kahle ngayo ilizwe lalibuswa kahle ngayo imbali yalanelizwe ayiphanjaniswanga sokungasoze kube izinews sokungasoze kube indaba egudwini sokungasoze kube isimanga ukuthi batholakale njani abaphikisayo embuthwaneni wokuthakazelela inkululeko ngoba inkululeko kayilabandla inkululeko ayilahlangothi inkululeko ngeyelizwe kodwa ukwenziwa izanu sona siyani sono sokuthi inkululeko singeyabo imbali yelizwe singeyabo umbuso songowabo konke songokwabo yikho sokwenza abantu babuza imibuzo ngento elula kangaka ukuthi kathi bafunani abamabandla aphikisayo embuthwaneni ofana nalo
manje ngokubona kwakho kuyini okungenziwa ukuthi kungabi lombono onjalo
ye okunzima ukuthi abadala khonokho ukuthi kube isimanga ukubonakala kwabaphikisayo embuthanweni we-independence embuthanweni wenkululeko yiZANU-PF ngoba basuka bama bathi yibo kodwa abalwela inkululeko bathi lizwe ngelabo ithinithedu lesi abasikhulumayo abene bayo lebo abakukhulumayo basuka bathatha bamonopolize konke ngasokungelizwe leZimbabwe bakwenza kwabo ngakho ukuthi kuze kulungiswe lokho kuyamele abantu beZimbabwe bafundiswe kakusho i-rehabilitation i-re-education ukuthi lizwe ayisilo leZANU-PF inkululeko kwayisiyo yeZANU-PF umbuthano wenkululeko so weZANU-PF njalo le flag yelizwe le anthem iculo ihubo lelizwe ayisilo labo kuzothatha isikhathi eside ukufundisa abantwana beZimbabwe nabantu beZimbabwe khonokho ukuthi asocala ukuya embuthanweni we-independent ngoba kudala iZANU-PF yaqamba amanga yakwenza okwayo konke umbuso ilizwe lakho konke okuhambelana laleli lizwe lenkululeko yayo.
Lo ke ngumnumzana Jethro Mpofu ocubungula izombusazwe ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele South Africa.
Lamlela ndwandwe
lamlela
ndwandwe
lamlela
mshweshwe
lamlela nampawa kubembula
lamlela ndwandwe
ukwenza emaphandleni izakhamizi zezansi emandebeleni ezilima ngokuthelelezela sezinwaya impumulo zibheke isibhakabhaka ngoba imifula lamadamu ezidonsa khona amanzi sesitsha okuzadala ukuthi zichiye izivande zazo lapho ebezithola khona imali yokondla izimuli kuyindlela yokulondoloza amanzi azo kanye lawezifuyo. U-Albert Ncube usethulela lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Izakhamizi ezixoxele umsakazo we-Studio 7 zithi zisenkingeni njalo ngoba sekumele zitshane lokulima izivande zazo kungenani lokuthi zibhekane lodubo lwamanzi lendlala embi kakhulu. Zithi ngaphandle kokuthi kune likazamxolo zizavala izivande ukuze zilondoloze amanzi. Umnumzana Tawelo Ndlovu oyisakhamuzi Ramnwana olima phansi komfula othule eManama emangweni weGwanda South uthi lo nyaka babhekane lodubo lwamanzi olukuzinga eliphezulu.
Kuyasisukumeza kakhulu ngoba lapha amanzi siyabe sisadonsa khatshana esizibeni esikhatshana sokuyabe sikuyi-distance, so yabe sisitshaya ngefuel lokuzama ukuthi siyabe siloko sizama ukugebha ngamafotsholo sidonse sigebhe amanzi aphele sicitshe agobhoze sidonse.
Uthi njalo nxa bengama ukulima izivande lokhu kuzadala ukuthi bathwale amagabha avuzayo ngoba kuyiyo indlela abaziphilisa ngayo.
Njengemali yabantwana besikolo. So lo nyaka lathi sisevalweni, sihlalele evalweni ukuthi mhlawumbe kungasiphazamisa khonapha emanzini ngoba lesi sikhathi amanzi asephelela kusela manzi.
Usobhuku emasholomushe umnumzana Love Mondlovu uthi izakhamizi zihlale phansi zikhulumisana ngodaba lwezivande ezidonsa amanzi emadamu.
Ngikhuluma namhlanje kade sihlezi abezingadi lezakhamizi siqasa ukuphikisana nosayancinci izingadi zingasathelelwa ngoba izifo zizaswela amanzi. Abanye besithi hhayi akuwafuna imibhede kungangcono ukuthi inye 1-1 so into yakhona ayiphuthanga ngendaba yamanzi. Ngikhangele ithi kusiyafika ku-Augusti amadamu vele azabe engasela lutho ukuthi izifuyo zizaba zisingasela lutho zinganatha nga.
Unkosikazi Juliet Ntuwane oyisiphathamandla senhlanganiso emela amalungelo abomama lamantombazana e-Human Development Association of Zimbabwe uthi udubo lwamanzi lonyaka lukhulu kakhulu.
Inkomo zizakufa ngoba akula manzi. Abantu bazawuthi ukudla kwabo bathi ukudla kwezifuyo. Uhulumende sizile ethi uyafida kwezindawo asikamboni thina lapho esikhona.
Ukhansila weGaranyemba umnumzana Miklas Ndlovu ugcizelele ethi indlala yalonyaka yamangalisa.
Endlala engelajodo komile izifuyo kuyaba yikufa kathesi ziyabanjelwa le madamu lapha akula manzi ludaka lodwa njengezingadi ngalesi sikhathi phela izisikhathi sezingadi lo nyaka akula lutho avelelo kungahamba umfula wonke ungeke uzithole izingadi ngoba lezi zivazwe zebe kukhelelwa kuzo zivele zomile. Kuyamangalisa kwethusa lokho kwalo nyaka.
Uhulumende uthi abantu abafika phose izigidi ezintathu 2.7 million badinga ukusizwa ngokudla. Ekhuluma ngosuku lukazibuse ngolwesithathu eMrambinda umongameli welizwe umnumzana Emmerson Mnangagwa ugcizelele ukuthi ngakhoza bulawa yindlala kuleli. Ngimele umsakazo we-Studio 7 ngiseGwanda ngu-Albert Ncube.
Lamlela mshweshwe,
lamlela nampawa kuwembula
Gukama,
lamlela
Gukama,
lamlela
mshweshwe,
lamlela nampawa kuwembula.
Siyabonga Albert. Okwamanje ke sengidedela emuva ngilichiya izandleni zikasithandekile Mhlanga.
Namhlanje kweziphathelane labesifazana sixoxa lo Nkosazana Sithekele Chabango, umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe. Sicubungula inhlelo zenhlanganiso yakhe ezokuthuthukisa impilo yamantombazana.
Kahle kahle uhlelo lethola kuqala kwakuyukuthi sifuna la mantombazana abuyele esikole. Uyabona ngoba kwadlula isikhathi iCovid abantwana abaningi abangamantombazana abazange basabuyela esikole ngoba uyasi sile ukum empower umntwana oyintombazana ngezinye izinto. Why ungam empower at least nge education azokwazi ukuthi azazi ilungelo lakhe akwazi ukuthi yini okungcono kuye. Abanye sebeyendile kunzima ukuthi umuntu wakhona uzomdivert ingqondo yokuthi phuma lapho si organization working on a zero budget uzothi kaphume uzakubuza ukuthi ngiphume ngizoya kuphi uzam accommodate kanjani kodwa mangabe sewumtshela ukuthi noma ubuso lesisimo leso kuso kodwa mawungabe ungabuyele esikoleni impilo yakho seyingatshintsha bese nayenye case yenye intombazana nayo beyi experience i domestic violence sa reach out to emaphoyiseni i case yangkhona manje isemaphoyiseni yena wanga efuna indawo yokuthi ahlale kodwa sagcina simtholele indawo la angabe ehlale khona kwesikhathi nya nathi sinjenge organization sasesesabela yoni organization yethu ngoba lo muntu wayesinikeza ama threats ukuthi uzoshisa ama offices wethu simmoshela umuzi wakhe kanti ke nathi we intervening to save impilo yentombazane yebo abanye babuyele esikoleni abanye ayi kweshulu ukuthi babuyele esikoleni kodwa it's still one of the programs esiloku esiyenza ngoba ngifisi sine project nje eranayo khona abanye babuyele noma sebehlala khona lapha bayende khona ngoba abanye bakhona babuyelile kule ndawo la kuthungwa khona bayasuka khona lapha bekhona bahambe bayozifundisa ukuthunga
inani labo liyehla kumbe liyakhuphuka elalabo abagcina sebedinga usizo olunjalo
ayi inani labantu liyakhuphuka ngamalanga ayi domestic violence is too much in rural areas and I think i-facilitator nayi poverty thine sikwenzayo njenge organization sometimes no include wonke ama parties zam ukuhlala nabo phansi sibonisa ukuthi kahle kahle indlela yokuphila ile nje singene kuma families wabo sizama ukuthi sazi ukuthi kahle kahle i problem yoni iqalisa ukuthi yebo we can intervene ku situation but what is it that we can do ukuthi simsize lo mntana lo ukuthi totally aphume kule situation sizithola sesilengcindezi yokuthi ama resources ethu are limited
kuyini libona kubangela ukuthi amantombazana aziphathe njalo lilayo yini imfundiso yokwenqabela lokho kungakwenzakali
ngicabanga ukuthi abanye abantwana bayazenzela ukubaleka emakhaya ngoba omunye wakho ni-reason angakunikeza yona uma umbuza ukuthi yini eyambalekisa ekhaya akanayo i-reason izokutshela ukuthi hhayi mina ekhaya bathuma kakhulu ekhaya bangisebenzisi kanti-ke vele sonke sikhule ekhaya sisebenza so mostly bayazenzela or abanye kufike bazokutshela ngokuthi i-distance engiyihambayo ngisiye esikolweni inkulu kakhulu kodwa uyakubona ukuthi akusi-reason because bakhona abantu abafundile emva kwakhe bafunda baphumelele beyihamba leyo distance yebo bakhona abanye ababa exposed to domestic violence
okugcina isomiso sibaphethe njani khona ngapho abesifazana lamantombazana
isomiso senza umonakalo omkhulu kakhulu ubona abantwana abangamantombazana beshiya amakhaya belandela besiye sijeketsheni abantu bomama abangobaba beshiya amakhaya besiye sijeketsheni yenza umonakalo omkhulu kakhulu abantu adebele izilimo zabo abavunanga lutho emasimini ingadi zomile ngeke uthatha amanzi uthelele ingadi abanye abantu bewafuna lawo amanzi ukuthi bayewasebenzisa emakhaya uthola nje sokungulokungazwani phakathi kwe-community ngendaba yamanzi abantu nje isiyaluyalo abanye bayalelalelale abanye bachaphana le mngcele besiyadinga impilo engcono uma bethi badinga impilo engcono batholane nokuhlukumezeka la abakhona besebenza emafamu baphila nje impilo ebuhlungu imizi ithole seyivaliwe ngoba abantu bezama ukuthi bayodinga impilo engcono hayi isomiso sinzima ikakhulu ukuswelakala kwamanzi kungcono nokuswelakala kokudla kodwa ukuswelakala kwamanzi hayi kwenze umonakalo omkhulu kakhulu
leyo ke kuyingxoxo loNkosazana Sethekele Chabango umqondisi wenhlanganiso ye-Women Development Association of Zimbabwe asidibaneni njalo ngomgqibelo ozayo lizwe ukuthi siliphatheleni okutsha kuhlelo oluphathelane labesifazana linami uzithandekile Mhlangane khonapha e-Washington DC
ngesikhathi senguquko kungacaci kahle okwenzakala emhlabeni esikuzwayo kungayisikho esikubonayo sidinga iqiniso sitshelwa izindaba ezingaphelelanga silahlekelwe liqiniso ngesikhathi sohlupho amaphupho ethu ithemba nezifiso zekusasa enhle kwenzakala uma abezindaba bekhululekile kumsakazo we-Voice of America silethulela izindaba ezitholwa ngokuzinikela okuphezulu sichumanisa abantu ngokubethulela iqiniso kumsakazo we-Voice of America
silethulela okwenzakalayo njengoba kunjalo.
Leva laleli Studio 7 esakaza eZimbabwe elisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington DC. Kuselo lwethu liphuma lendaba lichone lendaba. Namhlanje sixoxa lo senator weBinga, umnumzana Joel Gabuza. Oh, kwakuqala ngiyakwamukela kuhlelo mnumzana.
Ngiyabonga.
Ye, ungasitshela ukuthi umumo unjani? Siyabona ubana indawo ezininge elizweni azitholanga izulu. Khona ngapho kunjani eBinga?
Lo eBinga lezindawo zonke zeZimbabwe izula nanga ukuthi umsebenzi ukuthi njengoba ngifela kuzendeni, already sokuqala ukuthi lezi yasela manje amanzi asekujeni phakathi okuthi zinamagesi lemhlanzi lekunye amabhizinisi abantu azalimana kakhulu azela madlele amadamu kawagcwalanga and kuyathisa la ungamanzi sekwangena la kusekusitsha futhi
manje. Liyathola yini uncedo kuhulumende njengoba esithi akulamuntu ozalamba?
Lokwana ipropaganda nyingene ungathi akula mthuzo lambu ngena la mali yakona kuyela kanti yabona ukuthi challenge izaba nayo ukuthi i-region yonke South Africa akula lapha abathi bazinza khona ukungena e-South Africa ozambia bonke la banga bakhala but labantu abangcono ngoba la ma-reports manje thina siye sabona omama besesebonsise emibini akubonile ukuthi awudleki abangaphiphile ukuthi singazi kwezindawo but umumbuni wabazali wedinga hhayi futhi ngokuthi ugovernment livela kulakithi amanzi ngaye ngekho veli government iyasesekosukuyayizayo ukufaka abantwini oya kungena isizulu kela iyakulelele ukuthi amadama agcwale but amadama akula manje into eziningi azilawo amadama agcwale.
Manje nxa esipha umumbu wona lo obolileyo kuyakhethwa yini abantu kuyabandlululwa ngokuthi ngabamabandla abi?
Angithi yabona ukuthi ingubo ngoba lityalo kuba lokusekela nasabantini ingasafani and akusize kuyekele ukuba lokuthoko ukuthi ngizokuzwa ngoba vele abantu abayimeli ngoba lapho ifoni ikhona ukudla kunika abantu besike ngekhala ukuthi laba bamtshana abamiliwe bechangele isiye ukuthi vele ndibe kazibani and ngikorokeyana sele singakusakazeli but siyakufoni ukuthi vele inkinga yokuthi ukudla kwakhona akukho kongakudla kukhona kati abamitshela nabazie so kulokuzima kunelo kuthi vele kudla kuthe ngiyakwazi ukuthi izindaba zithiwa kusobhulo sobhulo sebhalisa abazali abayi-free naw ungakhangela esigabeni bhukulu yasabhulo
njengoba usithi wena amanzi kuzambezi kukhanya lawo aseyehlile, siyazi ukuthi iningi liphila ngenhlanzi lithengisa abanye besidla. Ungasitshela ukuthi manje umumo unjani nxa sikhangela khona?
Ungakhangela vele izambezi yithi isikhathi agcwala ngaso kathesi iqalisa kathesi ngabo-April May but sibona amanzi lokusiyemo hayi lokuyeyetinisekela futhi ukuthi ama-fishingtanks amaningi abasuzekwani ukuthi bebambisaze ama-fishingtanks amanzi ngamaningi lawa ziyangena center zingasatholakali vele ziye lapho kungathi lithona khona ziyabe zingasabambeki ngoba inhlanzi zibambeka nxa amanzi emaningi zikwanisa ukuzulazula zikanye ngamaningi but nxa la kungena amanzi akuba le-challenge sokuthi ukuthi abaningi ama-fishingtanks edinga abantu abaningi basemfuleni babambe inhlanzi kuzalimala abantu abaningi but ingabambi inhlanzi ngiyana abantu abaningi ziyabaphila ngakho la mashopu layabe sizuze okuzizizo ngabantu bethira zize kuyizinambana sisisisanja so sikhangele ukuthi phambili kuzaba nzima kakhulu hayike lokunjani.
Khona emasimini akutholakalanga ngitsho kumbe bakhona abadobhadobhileyo kancane?
Asiyekise singathi akutholakalanga lutho siyayinedize singathi ukuthi abantu abaningi vele akuphumanga lutho yina yinzi ngitho lokuthi ngopinkari yelima izulu lafile yala up about March izulu linekatesi ngo-April sendi ngo-April ngatanyelani kambi so abantu abaningi asithi wonke umuntu kayizanga be ngitho ikari andeni umuntu esize ikarini yakube amagowa la akula muntu ongidilelo inhliyo nayo ibonwa ngithole kazi okuthi bona umuntu eyadesiiise awulithole emgwaqweni sendini
hhayi kwezwakala isikhathi sesingasavumi. Ungavalelisa abalaleli?
Hayi kubile kakhulu balalela hayi akuthi isifiso ngicela lelapho sizama ukuphelana kunoku kumisana ukukhona ngoba asifuna abantu ukuba yindla asiyeda ringi ngabantu abithitha umbawo.
Hayi lati siyabonga. Lo ke ngumnumzana Joel Gabuza, usenator wesigaba seBinga South. Ebe sixoxa la ukuhlelo liphuma lendaba lichone lendaba. Ukuzemidlalo besikhangele impumela yemidlalo yenkezo yeCasablanca Premier Soccer League edlalelwe kundawana ezijiyeneyo zelizwe. FC Platinum 2, Bigita Minerals 2, ZPC Caripa 0, Arnel Movers 0, Green Fuel 0, Harentals 0, Yata 0, Chegutu Pirates 0. Okwamanje ke kuhlelo abaculi bethu liviki silomculi kamaskandi ozibiza ngokuthi ingulabusuku yako Malahle linsizwa idabuka enkayi kodwa icula ikwele South Africa. Nansi ke lapha ixoxa lo Ntungameli Nkomo we Studio 7.
Intombi zakomthwaka sekuseduze layo siyakho Intombi zakomthwaka sekuseduze layo siyakho
njani umsakazini omkhulu uStudio 7 la engizalwa khona ngizalwa enkayi igama lami elokuzalwa nguBig Boy wakwaMkhulu ya i-albhamu leyi ngesibili ngika-2019 ikhona engagcina khona ukurekhoda ngiphindanga ngarekhoda ngenxa yesimo sokuthi vele kuyabheda eGoli ngirekhoda ngisezweni lase-South Africa so umculo yinto othola ukuthi yarekhoda kodwa imali ma ungisenayo umsebenzi uyaphela
abangathanda ukuthenga umculo wakho kumbe ukuxhumana lawe bakuthola njani?
Ya amanamba ami 0656712778 ungangifonela ku WhatsApp uyatholakala.
Abalandeli ubatshiyela waphamasi
ngiyabathembisa abalandeli ukuthi sizazoqhubeka sibengele futhi kuye njengoba unyaka njengekapheli kanje. Siyacela ukuthi mangabe bekhona abangabe befisa ukuthi basisponse siyafisa ukuthi abantu siqhubeke sibenzela into ezinhle ezimnandi. Ngiyabonga kakhulu
Seven, two,
Siyabonga kulabusuku yakwamalahle sesigqibela ke uhlelo lwethu lalamhlanje kodwa singakehlukani ngesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebesikhokhela. Udubo lwemali luqhubekela phambili elizweni intengo ingacaci ukuthi kusetshenziswa isisindo esinganani semali entsha eyamazike. Ukuya embuthanweni wokunanza ilanga likazibuse kwenziwe ngenye inkokheli yebandla yamabandla aphikisayo kudala inkulumo. Silugqiba ke lapha uhlelo lwalamhlanje, igama nguChris Gande.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.